Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, August the 29th, 2017. I'm your host, Ntungameli Nkomo, and tonight we are tackling a familiar topic, and that is efforts to mobilize the youth demographic for the 2018 general elections. We are streaming live on Facebook at VOA Live Talk and on our three websites, that's www.voashona.com, www.voandebele.com, as well as on www.voazimbabwe.com. Let's get connected also on WhatsApp, and the number is 202-465-0318. And of course, you have to prefix that number with a 001. That's the code. You can also call us live on 02-619-2077. Efforts to rally young people to vote in the 2018 general elections are continuing, with different organizations pulling out all the stops, and the Zimbabwe Electoral Commission today calling on churches to join the mobilization efforts. The call was made by ZEC Commissioner Qubani Moyo at a Christian Alliance conference in the city of Bulawayo today. But the bigger question remains: when will the voter registration process begin? Many people are asking. The answer is very soon, says ZEC, without being specific or elaboration. Lingaba lichona njani lamhlanje ikutibana kuhlelo lwenu uhlelo labasakhulayo uhlelo The Connection. Lamhlanje ke siqhubeka sikhangela imizamo enziwa zinhlanganiso ezithiyeneyo, ikakhulu inhlanganiso zabasakhulayo ezokukhuthaza bona ke abasakhulayo ukuba nabaphatheke ngobunengi kukhetho oluzayo. Lolu ludaba esesike sakhuluma ngalo kanengi nengi khonapha emsakazweni, ikakhulu kuhlelo lolu olwabasakhulayo. Ludaba njalo esizaqhubeka sikhuluma ngalo kuze kube naphakade, kuze kwenziwe ukhetho ngomnyaka ozayo, ngoba kuqakathekile ukubana nxa usuthe wafikisa iminyaka yokuthi uvote, kungavulwa-ke lolu hlelo ugijime uye ebhalisa labanye ukubana uthole ithuba lokuvota. Nxa ungabhalisanga kawusoze uvunyelwe ukubana uvote. Yilo ke udaba esingalo lamhlanje. Abaningi bazibuza ukuthi kanti vele luzaqala nini lolu hlelo. IZEC ayikabi lelanga elisobala elispecific, kodwa bathi bazaqalisa usikhatshana esilandelayo. Kwaziwai vateereri kusangana kumuchirongwa chenyu, chirongwa The Connection, chirongwa cheve chidiki. Nasi tiri kukurukura nenyaya ya tinuanzo, kurukura nezvayo maningi muchirongwa chenyu che The Connection. Iyo inova nyaya ye matano arikutora nemasangano akasiyana siyana ekukurudzira zvikuruse vechidiki kuti vange vachinyoresa ndokuti vagone kuvhota musarudzo dzinotevera. Vanhu vakawanda vari kubvunza kuti ko chirongwa chacho chichatanga rini. Minduro yatinayo iri kubva kuZEC ndekuti chichatanga munguva shoma inotevera, asi hapasati patarwa zuva kana kuti data. Joining me now is Maureen Kademaunga of the Women for Women Zimbabwe group. She is the coordinator. Good evening, Maureen, and welcome on Studio 7.
Good evening. Thank you.
Yeah, you've been involved in voter mobilization for a very long time now. Where are you at, and how is the mobilization going?
For the past 2 months, is to just compile a database. Every time we have a meeting, we discuss with young people on the importance of voting and on the importance of taking the responsibility to lead as a candidate. We then compile a database because we've seen that it's been disempowered by the unpredictability of tech. So we cannot give people precise information on when the voting will start, or the registration process will start. So if we have a database, we know that we can, you know, at a click of the computer, send so many SMSs that will reach the people who've already, like, spoken to with precise, with accurate information when they finally release the date and when the schedule for the provinces. And that's what we've been doing also, is to speak to the need for people who already have their documentation in order. That is the proof of residence, especially because we've tried to come together with other organizations, political parties, etc., to try and push for the crafting of the that requirement of
proof of residence
for address and proof of residence, the physical proof that they want, but it looks like that is going to have this way. And so we know that for a lot of women, because they're working mostly with women under hashtag Shivu 2018, they're disempowered, they do not own properties, and where the properties are owned, they are like in the name of their husband, if they're married or their father. So we know that they will need affidavits, they will need help with that kind of stuff. So we are already looking at ways in which we can assist people to easily access those things, so that they are also ready, like, for voter registration. We know that there are people who can vote now who could not vote previously, who are, you know, leveled as aliens, who can vote now, but some of them do not have IDs. And that's another the program that we've been facilitating, that is a very small scale for people who want to get IDs, who might not have, you know, transport money to travel to where to get their IDs, and who might not have the $10 to pay to get the ID. So we've been trying to facilitate that people are empowered enough to exercise their rights to register to vote as citizens. And while we do that, we wait for ZEC to announce the date. We're on Friday, this coming Friday, ZEC has invited all the organizations and initiatives that they have accredited as voter educators, and hashtag Shivu 2018 is one of those. So on Friday, I think I have a meeting with Zach on the messaging and on voter registration education. So I guess and I hope that Zach will shed more light in that meeting on Friday.
Please do stay on the line there, Maureen, as I welcome my second guest tonight, and that's Reverend Useni Sibanda of the Christian Alliance. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu, nami ngibingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Aha, so sibonile lamhlanje lani kobulawa njenge Christian Alliance lisungula uhlelo lokukhuthaza uzulu kubana avote ngobunengi kukhetho oluzayo, njalo iZEC usikomishi ubaba uQhubani Moyo ulikhuthaze uthe yini phela abamachurchi elithembekileyo nxa lingahamba lina kuzulu likhulume labo libatshele ukuthi bana kumele bavote balakho ukulithemba ngumthwalo onganani elizethese wona njalo eseliwetheswe yizeki lo okukhuthaza abantu ukuthi bavote ngobunengi.
Ngumthwalo omkhulu kakhulu esesuthwele ezandleni zethu, kodwa siyananzelela ukuthi amabandla ngenxa yokuthi akhona endaweni zonke, ngikhuluma lumhlangano besilawo kobulawayo ukugoqela abafundisi ababuye besuka kuZimbabwe eZimbabwe ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe lethu lonke bakhona adebenzela eHarare, eWange, eHurungwe, besilabo emaShonaland, besilabo emaSwingo, saba labo emathebeleleni North and South nabakobulawayo. Kutho ukuthi ngitsho ukuthi loba umsebenzi lo unzima, kodwa ngenxa yokuthi amabandla akhona ahlaleliwe endaweni zonke kusuka kube lula kithi. Ngoba njalo enye into eqakathekileyo eyenzakileyo, besilabo abekatolika, besilabo abesizayoni namapostori, njalo besilabo abesipentecostal abamabandla la amatha amaningi, besilabo njalo abeZimbabwe Council of Churches. Kutho ukuthi lokhuyana kuyanceda ukuthi nxa lumsebenzi uthwala ngamabandla ngenhlangothi ezehlukeneyo kuba lula kakhulu.
So Mr. Isvanda, tell us about this campaign, your campaign. How are you guys going to prosecute it?
Well, what we'll do is that we will get the churches to do the work. Because what is important and what we have realized is that 80% of the population in Zimbabwe, more than 80%, if really Christian, they go to a church. In fact, the church has become the largest social movement, or it has always been. So it's much easier for us to engage with pastors like what we did today. We've been having pastors, in fact, from yesterday and today, and today was our final day, where we got pastors from throughout the whole country, and we equipped them with knowledge and information about the process, the new process that now we have, which is the biometric voting system. We also create awareness on why it is critical and important for someone who calls themselves a Christian to be registered and to be able to go and vote. But also we've got most of our youth in the churches and women that we are going to mobilize in every province in Zimbabwe and in every district and at what level, and encourage them to register, first to be registered as voters, but secondly to take the responsibility as citizens of Zimbabwe to go out and vote.
Thank you there. Reverend Spanda, please do stay on the line. Ndisandambo, toramterere ndi imbo zokera guna Maureen. Maureen, bosi wangu anga ari ku Zimbabwe anga achishanya kwe masvondo, mashoma pfura. Saka anga achinditaura hake kuti anga achikurukura nevechidiki achingoda kunzwa pfungwa dzavo nezvenyadzi sarudzo idzi. Saka ari kuti pane vamwe vanga vachiti nyadzi sarudzo idzi hadzinei nesvi uyezve vanga vachiti chavari kushuvira ndechekuti vange vachiwana mavhiza vachibuda munyika. Izi pfungwa dzamuri kusanganawo nadzo here kana muchikurudzira vanhu kuti vange vachinyoresa?
Zvakanyanyisa ndizviona kuti chokwadi vanga vari mwende vakataura nevanhu, nekuti kana tichitaura nevanhu vechidiki vazhinji vavo havakwanise kubatanidza rarama yemazuva ese nezvematongerwo enyika kana nezvekuvhota, havaone paine relationship ipapo. Ende kazhinji kubvunzo watinosangana nawo wakaomarara ndewekuti zvinhu izvi zvinodirirwa, kana ndikaenda ndikarejesta kuvhota ndaakuzviisa pachena, zekuti ndaakuchikwanisa kutanga kushungurudzwa kana kurohwa ndichimanikidzwa kuvhotera muwandisingadi. Asi kana ndichinge ndagara ndasiyana nazvo, ndinenge ndakazvigarira hangu ndakachengetedzeka ndiri kumba. Saka kwozoitawo futi iyoyo nyaya yekuti vari kuti kunyange tikavhota tikasavhota, vanhu vanongoenda kwatinenge tavatuma through our votes vatangonobatoramba tiri tingori vanhu vari kutambudzika. Saka zviri nani titsvage mabasa kune dzimwe nyika, zviri nani titsvage zvimwe zvekuita pane kuti titambise nguva yedu tichiita zvekuvhota. Saka isusu rimwe reshoko ratinofamba naro ndiroro kuvanhu vechidiki rekuti rekuda kuvaonesa kuti sei vhoti yako iwewe uri wega ichikwanisa kuva yakasimba. Zvakare chimwe chatinenge tichizotarisa ndechekuti i think kukurudzira vanenge vachida kumira vaya vaya tikuta so zvakanyanya kuti vesaita makandidhetsi anoita kuti munhu wechidiki ari kumba akaona kuti pari kumira munhu andinoona anokwanisa kuunza shanduko kana kuita kuti upenyu hwangu huvandudzike anobuda achinovhota izvozvo ndo zvimwe zvinhu zviri kushaika kuti kunenge kusina havasinyasa kuona kuti saka kwacho pari kumebuda nyika yega ndepapi izvozvo zvikawanika I think vanowanawo simba rekuti vabude kumwe chase kunovhota koitawo iyo nyaya yekuti environment inoda kugadziriswa zvinhu zvatinoramba tichitaura mazuva ese kuti nyaya yemhirizhonga ngaitsvetwe pasi vanhu vapinde musarudzo zvakanaka vamire vanhu vachisarudza vanhu vanoda vasingamanikidzi nechimwe chinhu chiri kutizwa nevechidiki zvakare ichocho saka tiri panguva yakaomesesa chaiyo chaiyo yekuti kunyange kuvhota kwakakosha tiri kufanira kutoramba tichipinda nemeseji yekurayikidza kuti zvakakoshere chii nekuti munhu wechidiki arasa tariro munhu wechidiki ari kutarisa vamwe vezera racho vakabuda kunze kuti pamwe vanotori neupenyu huri nani pane kuti yaramba akagara muno asi onaika iyo inzwe nyika ichipikirwa ndo zvatinofamba tichitaura mazuva ose kuti tikasazvigadzirisa tiri ndiani watinotarisira kuti agadzirisi matakanana nemadhaka ari munyika ino.
Please do stay on the line there, Maureen. That's my guest there, Maureen Kademaunga of the Women for Women Zimbabwe. We also have Reverend Useni Spanda of the Christian Alliance grouping. Sithathe umlaleli Timbotora Mtereri singadi kudomwa nezita rake asi ari kutiridzira runare ari kuSouth Africa. Wakati yako Mtereri?
Ndinofara makasimbere.
Aiwa takasimba. Kuri sei kuSouth Africa?
South Africa kuri nani?
Handizvozvo. Manzwa nyaya iri mudariro nhasi. Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Ya, tose tose takatizvawo nyaya idzodzo. Nekuti kunyange tikangoenda kunovhota kwacho hapana zvatinenge tichiita nekuti iye Mugabe anongoti dzonyekedzera. Mavhoti edu anotibiridzira. Takatosvikawo pakubuda nenyaya idzodzo uye tokushungurudzwa pamavhoti apa.
Asi zvamaakuita kamukomo wangu kuramwira munda kumakudo kako.
Ya zviri ndarudyiwe nemakudo pane kuti ugaririre vakuda chacho yatikusungirira futi urimawo uya vachidya uchirima chiyachidya zviri ndanongogara vasiyana mune munda wacho.
Pindaka mumunda macho rwisane nawo madzinge makudo acho.
Zvinonetsa manje pakuti gudo racho harisi kudzingika manje.
Muri kudaro?
Ndizvo maonero andiri kuitawo.
Asi rinodzingika kamukavhota neuwandu mukanyoresa sevechidiki kukanyoresa munhu wese ndirikuona kunge rinodzingika gudo iri.
Takatombogara pasi sevechidiki vemuZimbabwe vari kuno kuSouth Africa tikakurukura nenyaya dzakaita seidzodzo pakauya mai Mugabe vachishungurudza mwana wekuno nekuti takaona pfungwa yavo yanga iri yekuti isu todzingwa muno todzokera kumusha tonovhota. Takagara pasi tikakurukura tikaona kuti hapana zvatingaite kudzokera kwacho kudzokera mukanwa maashumba.
Ndombonzo vakuru vachiti gudo kushata kushata haro asi haridye usiku. Saka imimi kana risingadyi usiku ipapo ka haniti muri kuwanawo mukana ipapo mukoma wangu parinenge rarara ipapo. Ndati handizvo here kuti munogona kuwanawo mukana ipapo gudo parinenge rarara nekuti vakuru vari kuti gudo kushata kushata asi haridye usiku.
Icho chokwadi chaicho tine nzira dzatiri kuronga nadzo pane zvimwe zvatakaronga zvatingakwanisi kukunda nadzo nekuraya gudo redu iri.
Aiwa tinotenda mukoma wangu nekupinda muchirongwa.
Aiwa tinotenda nemiwo.
Coming back to you, Reverend Useni Spanda, I'm sure you were listening the caller from South Africa. Is saying that you know he's hopeless. People have voted for the past I don't know how many years, and there is no change. He's very gloomy about the situation. He's not encouraged at all. How do you deal with such kind of attitudes?
Well, I think first of all,
in our meeting today, when Drake spoke to us, I think an expression from them, a public expression from them, that they are working very hard to make sure that every vote will count, that every vote will actually be counted and count for whosoever someone would have voted for. But I think it is up to the citizens of Zimbabwe to come out in large numbers to vote for whosoever they want to vote for. I think the rigging that takes place is because people do not go out and vote. That is why you find the voter turnout has always been very low compared to the number of potential voters. So until Zimbabweans, like now, ZEC is aiming to register 7 million Zimbabweans. So if all of those people can come out and register, I think that if the larger majority of them vote for whosoever they want to vote for, I believe their vote will count. It becomes very difficult to rig an election where there is a large turnout. And also, I believe that what is important for every Zimbabwean is that really you must give yourself hope that you cannot give up before you've tried something. You must come out from your house, register first to vote, and also go out to vote. We've got more than 1.2 million young people that are going to be voting for the first time. So I really think we should not discourage them, but rather we should encourage them and give them hope. And also our other challenge is that most of our people are just voters, which means that they wait for one election to come and then they don't do anything in between and wait for the next one. But we need to develop our people to be citizens that hold leaders to account and therefore are also...
Hello, Reverend Spanda, are you there? I think we've lost Reverend Spanda there. We'll be reconnecting with him shortly. And before I come back to you, Maureen, Dimbo Tora Mtereri, again, Tate Umlaleli Lapa, Umbongeni Stole, Emzansi Njalo, kunjani Baba Stole?
Eh, ngiyaphila baba, ngiyaphila linjani?
Hayi, siyaphila, unjani Emzansi baba?
Hayi, Emzansi kuright, hayi.
Uyizwile inda?
Eh, indaba ngizwile impela, hayi. Mina ngiyasho ukuthi hayi, nginalami ngibhizi khona lapha vele esibhizi, ngihleli ngikhuluma ngakho khona lapha engihlangana khona nabangani bami noma yikuphi, and ngiyabakhuthaza ngamandla ukuthi wonke umuntu ahambe ayovota, wonke umuntu ahambe ayobhalisa, ngoba lilungelo lethu ukuthi sonke wonke umuntu abhalise ukuvota. And futhi enye into engibatshela ngayo ukuthi uyazi nami into engangivele ngingayinakanga esikhathini esiningi sina lesi ukuthi uyazi maba ungabhalisanga ukuvota noma ungavotanga ungavoti kufana lokuthi upresident lo okhona uthi urayithi akadingi kukhithwa oro akadingi awumboni kahle kahle ukuthi unenkinga. So nami yiyo into embatshela ngayo ukuthi sonke nini madoda kasisukume nini sihambe nini siyovota. Yazi ngambatshela njalo wonke umuntu ngiyamuzwa uyamami uyazwisisa ukuthi hawu kanti le into injalo ma ungavoti ufana nokuthi upresident okhona lo khona umbona eright akadingi ukuthi akhishwe. So wonke umuntu mina ngendlela embakhuthaza ngayo esibonisana ngayo wonke umuntu naye uyatsho ukuthi ngempela ma ungavuleki ukuthi ba uvuleki okokuthi abantu bahambe bayobhalisa. Wonke umuntu engikhuluma naye impela mangimchazela kahle uyakubona ukuthi hayi ngempela lento leyikhona ngoba sonke siyadubeka. Kudingakala okokuthi sibambaneni sihambeni sonke siyorejista ukuvota sikwazi ukuthi khiphe lo hulumende lo khona kwamanje. Because ma singabhalisi ukuvota ma singahambi kusho ukuthi iduko sisho ukuthi luyaqhubekela phambili. Akekho omunye umuntu ongasikhiphela izano p f ngaphandle kokuthi sibambane sonke sihambe nini ekhathi siyovota sirejista ukuvota ukuze sithole ithuba lokuvota. Yiyo into nami embachazela ngayo kakhulu. Abaningi bakhona bayazwisisa, abanye noma nje bengazwisisi besithi hayi bazobona abanye. Kodwa ngilokhu ngibhizi nami ngiyachumayela kakhulu ngakho ngempela ukuthi abantu bahambe bayobhalisa ukuvota.
Aha, uyibeka kuhle khonapho Sithole. Uqhubeka ubakhuthaza abangane bakho labanye nje ongabaziyo esingathi ngama strangers ungezwa ohlangana lomuntu ukuthi uhambele eZimbabwe phezukwakho umkhuthaza ukuthi hayi bo uyazi luyabuya uhlelo lokubhalisa ukuvota kumele uyebhalisa ukuvota umuzwa ukuthi uthi
vela noma ngikuphi noma sikuphi emabhoki store emathaveni noma ngikuphi lapho engikwazi khona engihlangana khona namaZimbabwe ngibhizi ngiyakhuluma ngakho lapho engihlangana khona noma nosisi noma ngibani ngubhuti ngibhizi vele ngakho angikaze ngima ukhuluma ngakho khuluma ngakho njalo emsebenzini konke lapho vele sekwenzeke sithi ngumuntu wepolitiki ngithi hayi ngisho kodwa into ekhona manje nibafethu into efunakalayo ukuthi sibambaneni ngokudubo ngolo muntu wonke sigcwele lapho emazweni lapha siyahlupheka ngaye nale nto nale zanophefu so if masingabambananga konke lokhu angeke kube le nguquko njalo abantu bona bawazitshela ukuthi izinto ngeke kulunge vele into angeke ilunge singazange sibambane ngoba kudingekela ukuthi sibambane sonke siyevota sonke abantu bezanu bona ngokwabo bayavota but iningi leZimbabwe kalisapoti zanophefu kodwa inkinga yakhona yokuthi kalivoti kodwa masingabambana sonke sikhuthazane sonke nini sihambeni sivote ekhaya I think izana kuphesi lakho ukuphuma embusweni
hayi siyabonga ukungena kuhlelo Sithole
ngiyabonga baba
that's Mbongeni Sithole there calling us from South Africa. He's saying that he's personally taking it upon himself to encourage everyone that he meets in Zimbabwe to go back and vote. Maureen, ndimbo dzokera kwa uri hanzi ne mutereri mumwe watambo ambofona kubva ku South Africa hanzi gudongare chikaro chibageri peze mumunda ndizvo here
tanda vanzwa vashaura izvozvo ini manyera ndinozvita ndeye kuti vanhu ngavatarise maelections akaita kumashure 2008 aise election yekuti mungati kunyange yakabirirwa vanhu vakabuda vakati one day katoona kuti kunyangwe nezvakazobuda meelection yacho zvakatombotibatsira zvikatisesekedza kwemakore 5 iwayo zvatinofanira kunge tichiita right now izvo kuti mukatarisa percentage yevanhu vanovhota muZimbabwe iri very low hatidarike 50% yemanhu vari eligible to vote vanonovhota saka shoko chairo chairo nderekuti budo rinotoita madira adzodzina mumunda nenyaya yekuti harina ari kuriti sva saka tikabuda takawanda zvabva kutaurwa nemutauro ataura yekuti chero pati pauri shoko ngere kuti kurudzira mumwe kuti ini ndiri kunorejista kweiwewe rejista tivhote tikabuda takawanda tikarejista kuvhota ndinokutaurira ichokwadi tichaona zvatanga tisingatarisiri kuti zvinooneka tinoenda kunoenda vatungamiriri vanenge vavhoterwa nevanhu ende munhu avhoterwa nevanhu chaiye chaiye anonomirira zvido zvevanhu asi tikaramba tichingobuda tiri vashoma shoma maelections anogona kubirirwa maelections anogona kuti sarudzo inoburisa vanhu vanenge vavhoterwa navanhu vashomanyana ende vanhu ivavo havakwanisi kunyatsodzoka kuvanhu vatinovateerera nekupusha mainterest avo saka haina handibhilivhe kana kutenderana nezvinhu izvi zvekuti hanzi kudongarira mwiri womunhu tinotofanira kuramba takasimba kusvika pazvinonoitira ipapo nekuti it's not about us ukafunga election uchizvitarisa iwewe ndopanoita dambudziko funga ari kumberi kwako kureva kana ndiri ndinofanira kutarisana namai nababa vakaritaya vakatishayiwa mapenzheni vashandira hurumende kwenguva yakareba ndochitarisa kumashure kwangu kune vana vadiki vari kupraimary school their future is in our hands so youare not betraying yourself iwe unogona kuona zvisina basa woti haangatiramurei gudo munda but zvatiri kutoita izvezvi kulave impact on the lives of vana vari kukura saka tinenge tabhitira vanhu vakawanda zvekuti tikasarisa takadaro tinofunga tinowana ushingi tarisai muone vanhu vakaenda kunorwa hondo chaivo in the 70s hakuna aitarisira sivai totaura kuti not in a million years not in a thousand years sorry hakuna munhu mutema achatonga nyika ino zvaisafungika vazhinji vemumaruva vaisatosapota vaitofunga kuti vana vakuzvitekeresa zvinova kunotsenwa vachipinda muhondo kuda kubvisa hurumende yevarungu isingadzisike nenyaya yekuti hurumende dzeudzviniriri dzinoshanda nepfungwa dzako dzodzidzisa pfungwa yako kuti kunyange ukadii ukadii haupukunyike asi takazviona zvichiitwa nevarwi vehondo magamba edu akanorwa akasunungura nyika ino saka tinokwanisa kungozviita zvakare izvozvo through the ballot hazvisi zvinhu zvinotadza kuitika asi tikabatana tikabuda neuwandu hwedu saka ina handifunga kuti gudo rinofanira kurangurwa mumunda ende rinofanira kutoziva kuti madays are numbered.
Thank you there, Maureen. Please do stay on the line. 8:30 is the time, and half past two is the time here in Washington. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America. The topic today is voter mobilization efforts by various organizations. And our guest so far is Reverend Hussein Spanda of the Christian Alliance, as well as Maureen Kademaunga of the organization Women for Women. Zimbabwe, gengithathe umlaleli Timbotora Mtereri, va Moses Zendera. Va Zendera Magadi. Alo, mkoma Zendera. Tine urombo, we have lost mkoma Zendera there. Moses Zendera, but I will try to get him back on the show. Impenduke kuwe mfundisi, indaba yokuzamazama esikubonayo kumabandla aphikisayo, hashi kumabandla aphikisayo kuphela, kuZANU-PF kuyaliwa mani, badle phana babambana, benza yonke into, bayamotsha mani, bafuna ukubulalana ku-MDC, yiso leso la kuyaliwa MDCT, othokozani kupho Morgan Tsvangirai. Inqabanqoza kuyafiwa kwamanye amabandla ku-PDP akukhanya ukuthi ngeke washi ukubana kulokhetho ngomnyaka ozayo. Nxa likhuluma labantu liba-encourage, libakhuthaza ukuthi bayevota, galizwa yini bekhonona ukuthi khona siyavota, siyavotela bani, ngoba yirabitshi yonke enzakalayo kumabandla alihlangani labantu abakhuluma njalo.
Into yokuqala iqakathekileyo thina isinqumo sethu ukuthi singeke satshela abantu okokuqala ukuthi bevotele ubani, kumele bezivotele ngomzwangedwa wabo. Okwesibili ukuthi siyabafundisa njalo ukuthi nxa bekhethe inkokheli, kumele inkokheli yakhona ibe umuntu onjani, umuntu othembekileyo, umuntu owesaba uNkulunkulu, umuntu olobuqotho, umuntu okhanya elombono ukuthi ufuna ukuthatha ilizwe kumbe isigaba sabo asise ngaphi, uqalisa ngaphi, esiphethisa ngaphi. Sembuya embuzweni wakho ukuthi asizwa yini abantu bekhonona, yeseza abantu besithi nethemba yokuthi abantu besithi nyabe sithi ngiyavota mvotelani. Kuyahlupha kakhulu, I think kumele sikhuthaze laba abepolitika kumaphathi wonke lapha eZimbabwe ukuthi bantu ababe bebe lembono ekhanyayo, bekele izinto zokudlwanga udlwanga ezokulwa, bethethisana njalo. Lolimi olusetshenziswayo alusithokozisi kakhulu, ngoba lulimi oluyabe luletha udlakela isikhathi esiningi, esingathi la ma-slogan abo ayilawana abefuna ukuthi umuntu ayethona egodini, omunye achayelele phansi kumbe omunye umuntu ayethona egodini, kulobudlwanga udlwanga. Ngakho-ke kuyadanisa kakhulu ukuthi laba bepolitika kumele bebe lombono okhanyayo ukuthi kathi umuntu oyintandane, umuntu ongumfelokazi, umntwana ofuna ukuya esikolo, omama abadinga izibhedlela zokuthi bebeletha kakuhle, abantwana abadinga ukudla ukuthi bedle imizimba yabo iqine, izintandane ke labo abaphila ngogciwane, abaphila legciwane le-HIV, sithini ngabo, umbono wethu uthini ngokuguqula izigaba zethu. Siyakwazi njalo abaphila lapha emadolobheni ukuthi sokuhlupha indaba yamanzi, ukuthi abantu bathole amanzi angalangcekeza, ikanti njalo nokuthola amanzi bengaqunyelwa amanzi ngenxa yokuthi bayehluleka ukubhadala, indaba zemisebenzi. Konke lokho asikuzwa kuphuma ke kumabandla lawo. Into esizwayo kuphela ikubangisana izikhundla okwenziwayo, lo omunye sithi mina ngifuna ukuba yilokhu, omunye sithi ngifuna ukuba yilokhu, ukukhamana okuba khona, ukuthayana okuba khona, indaba kuphela esizizwayo. Kodwa umbono wokuthi kathi iZimbabwe yona ngwayo bafuna ukuyisa ngathi bathini ngayo asikuzwa.
Please do stay on the line there, Reverend Spanda and Maureen. Ke ngithathe umlaleli Timbotora Mtereri uwezerai. Wakadi yako wezerai?
Nani, akadi nkoma.
Aiwa, tinofara kana mchifara ugurise kujoni.
Kujoni kwa kanaka, ndino tenda angu, ndikipasawa wanga batereri ve service studio 7, makadi ni nika yose.
Aha, ndino funga ba, ndino daira vare kufara uavu, mapinda mchirungwa
njipipu. Nya, ndina ayo, pa kuruzire kutu anuari jesu mvote. Nya, kanaka nchaiso, asipani tambu ziko ripo. Vanhu vedu vakuna turisigaro vari kuti vandokondesa president avazivi zvavanoita nemhaka yekuti tofanira kudzidza kuti pa 2008 zvamupf yakanga yaryiwa saka kuryiwa kwakaita akaona mukana maereksion echiisa kuna vamwe vanhu saka ndaikombeisa kuti sezvo vanhu vari bishu ndiri kuona kuti vanhu vane chido maorganization akawana navanhu vane chido chokuti vanhu varegiste ende vabvise hurumende iripo yekuti janyira iri kutonga izvizvi. Saka nyaya ndaikubirisa ndezvimanoita zvimapato mapato ndakambei zvokatwa chitaura na vamuchaura vachiri kuna vamangoma kuti nyaya yekuwandisa kwevanhu vachakondesa ikonzere kuti ZANU-PF iwine nemhaka yekuti hakuna munhu unopinde mudariro achiti rinoryiwa ZANU-PF itopinde mudariro ikaita fungoti inotohwina asi yazokundwa paya tinongatimenzaniswa kubhora vanhu vakaenda kubhora nguva ichiripo timu yavo ikakundwa 1 bhora ichatanga ainongosapota ichifunga kuti zvichakanaka zvichakanaka asi kana ikazonzi zvibozwa zvinokwarakite zvishanu bhori rasara kana kuti mamet guru vandobva kutangukandimaorejiwana kuti zvati zvaipa saka vanhu paingoinda kana kuti makandidati matatu kana maviri zavo MDC ne imwe haizopinda neiyo ZANU-PF aimbogara yadira nokuti aii zvichabuda inototemba kutawina kunezvo dai zvagona chaicha ZANU-PF vanhu vakainopinda chaicha inogona kumisana ZANU-PF ikapinda ngangoita ine vhoti 60 and above aibiriki asi 60% and above ikawanikwa makandidati akawanda panogona kushavhwa zvinopanokuti maerection atori nguva asitabudiswa achipaa nevanga vasina kuvhoterwa nayo ndaikumbisa kuti onai zviri kuita vanhu vari kuzama kuti vakwanise kuti vandovhota vandoregista vavhote asi vakavhota imiwe mode kuvhota wacho mufanira kuva muina vanhu arikutaidza kuti tavhoterwa tirino muvhona vanhu vangani kuti vanhu vamwekurira havafu vakaextenda tiri vanhu vemuzimbabwe hatisi takaextenda saka dai zvagona nyaya yekutaurira nekubatana ingaidzakire kana munhu asikati kubatana nomwezi nani adrope ozotokondesita mamwe maerection achazouya sitorikuti vanhu vari kuvhiringidze zvido zvavanhu semufoo chaizvo ndanakatogadzire kuti panongonzi kuregista ndomhanyawo ndonotore muri yaunotoregista asi dambudziko richavabuke kuti tonovhotera ani nokuti vanhu vari kukanyakanya vanokanya zvinope mukana ZANU-PF yekuti ikazoona kuti oo munhu wakati wawina iri kutorera vhoti munhu yachipa navamwe usina kuvhoterwa saka ndazondaikumbira hangu vemaindependent vaya ikodzero yenyu zvenyu asi dai mambomira tambobvisi ZANU-PF tozoona kumberi ukona kuti nguva ichipo kana mwari achitendera ndomashoko andaikumbira hangu shuwa shuwa remekedza vanhu vanovhotera kuti munode kuvhoterwa hamusizvo kuti vanhu vangani umwe unokutembe Harare chete hauzikani kwamutare hauzikani kukadoma umwe unokuzikwa nemubhulawayo hauzikani kana kuchegutu kana ipi asi ngudondiri kukondesta chete kukanganisa vanhu ndaikumbirwa kuti handisi kuvatuka asi ndaikumbira kuti hoo tinozviziva kuti mupenjere asi dai mambotipe mukana panguva tibobvisa zvakanyanya kushanda zvezanupeni mozokondestawo pamberi avo makasununguka musikadzvanyirwi pamwe toita chinja kukumbira mutemo riringana nakawo nezvakawanda kana zvinhu zvanakawo ndozvandaikumbira hangu nanhu vatiriado kuzovhotera vacho vatipo vasati pedze simba zviri kuitika zvamunoonawo izvi ndo mashoko makuru mazhinji andinawo nasi
asika mukoma wezirai tumapato twacho tunopikisa utu turi kutsemuka tsemuka ndo turi kupaka vanhu makandi kuti kuwanikwe kuchivapo makandidates akazvimirira achiti aiwa hatisi kubvumirana nezviri kuitika muMDCT hatisi kubvumirana nezviri kuitika muPDP ndosaka tabuda nepfungwa yekuti timbopindawo musarudzo izi tiri nhengo dzakazvimirira dzega
izvakanaka asi kana ukapinda kuri MP its better than tupinde chinzokukwidza ndi as a president because paupresident panoshupa kuti ushuwa shuwa munhu unongozikana mustriti yaunogara chete ndo uchada kuzva ndiuvhoti vati munhu uri kwamuzarabani vanhu ngavaonawo chero zvinhu zvavo zvaita zvakaoma chero isusuwo toda kuzikanwa tinoda kukanzira kwataigara tichatari taimboda kukanzira tichiri kuedu kwatakabarirwa asi kana munhu atotipo munhu anokwanisa kuti anozikana navanhu zvakanyanya ngaaendeyei andimozona kana munhu kuneo inoona Shuwa muna zine ma opportunities ambe zikini ndati bora rijitambra. Unozwa. Bora rijitambra. Kana mamine achiripe mutambra nabere. Na waka nima origin mkati. Kana ubude mstedi ya mechitari hiwa. Mamine ajofungo chino wina. Tisha ikwa na iza. Dento koso leader ne wani. So that ya wina. Chino zaa. Chitange bora. Ika ambo zoti MDC ya wina. Kikapuwe zgaru teini. Mamine ajofungo chino wina. Chini chakava as usual. Deni kana zondo pere nabaro zbago na election yon mira.
Pezi saa ipapo mkuma. Pezi saa
ipapo mkuma.
Ayo watino tenda nekupinda mchirongo wa mkuma wezirairi gaiti mbo tora wame baterere. Asi itino tenda shukuru ndi nechivi mbo chekuti waka terera vanu wa muru kutawara nishavu. That was our listener Wezirai calling us from South Africa, obviously phone like SA South Africa. And joining us now is Itai Machakaire of the organization Zimbabwe Yadzoka. These people, these guys are really pulling out all the stops. They are pushing the envelope, going door to door. Knocking and calling on people, begging, literally begging people to register, to vote, to register and vote in large numbers. Mkoma Machaka Irendi, no muga muchirai muchirongwa.
Makadi enu.
Ayo, watino fara gana muchifara au?
Tiliku fara ya dushisho umana, amuchete ndo ya nyanya kubabwe.
Na, namonde munu ese mkoma wangu.
Chokwadi.
Tell us more about your door-to-door campaign. How are you guys doing?
Tiri kufamba. Ati siri kumira. Tenduda kuti watereri wa nyatso kutanga kuziwa ne kunzwisisa. Ndeche kuti ngaware gere zvokuru wane hana. Ngaware gere kudakura mwira munda makudo. ZANPF ya parar. Aisisiku za chose tikatarisa misangano ya genge ichirikuitu kwa nwa mgabe ya waruguti youth interface iyo. Tinuona kuti kugwanda huko ndo kwa kabwa mungu mtezeri we mtunga miru wenyika wa munanga gawa kurwara. Masoko akabuda kuandisi kuti ndizo kana kutandizo. Asari kungota urwa kuti vakaisirwa zvekudya poison zvikadi izvo zvikutora zvikuradza kuti kana zvinhu zvakadaro zvichiitika pamusangano urikunzuri kuunganzwa wechidiki pane paine security panenge paine chipa panenge paine chizviradza kuti ZANPF yabvadzanurana aisisiko chechipiri ndeche urongwa we mastend akanzi nawa mugaba anofana kupiwa ma youth metiri kufamba tichiita door to door tiri kuwanzwa wamwe wechidiki weZANPF wari kunyunyuta zvakanyanya kuti mastend aya takangonzwa kuti takapiwa mastend nemutungamiri wenyika asi takazongonzwa kuti nhinginangana chete ndo wakapiwa. Saka wakapiwa wache wawawo ndo wachawavhotera. Saka zvikuratidza kuti ground reopposition riri kugadzirisika zvakanaka chaizvo chaizvo. Saka vanhu ngavaregedze zvavo kuora mwoyo, ngavaregedze kufungidzira kuti ichivizano yataiziwa kare iyai.
Asi mukoma mukoma machaka ere opposition yacho ndeipi sezvo patichiona kuine bata murefu bata mfupi MDCT kwana PDP uko zvina zvina kumira zvakanaka opposition yese hapana chiri kufamba hazvina kumbosiyana nezviri kuitika muzanu PF kakurisana kuripo.
Ndingade kuti ndiregere kuva mutauriri wemaopposition ese asi chokwadi manje chitiri kunzwa isusu tiri kutaura nevanhu vari paground vanhu vanenge vachiita zvekuita bata murefu bata mupfupi ndevari kumusoro uko washoma shoma zvavari kuita izvozvo izvo hazvisiri kumboaffecta vanhu vari paground. Chimwe chendoda kuti maopposition political parties aziwe ndechekuti 2018 approach yacho yakati siyanei nezvakaitwa dzimwe sarudzo dzose dzekumashuroko nechikonzero chekuti mune macivic organizations awanda macitizens awandisa ari kupinda muvanhu achitaura nevanhu achionesa vanhu achivaudza zvinhu zvechokwadi kuti isusu tisi tiri kutambudzika kwete matop politicians vanhu vari paground vanhu vari pasi ndo vari kutambudzika ivavo saka isusu tiri kunyatsotaurira vanhu ivavo chokwadi chokwadi chekuti zvine zvichiitika kumusoro kwezvo siyanai nazvo muvengi wedu isusu izanu PF narobert mugabe ava vamwe vese avava zvimwe zvese izvi hazvina kana nebasa isusu tiri kudzidzisa vanhu kuti rejistai kuvhota kana marejista kuvhota moenda kundovhota kana mavhota chiregerai kuita zviya zviya zvokuti ndangopedza kuisa x ndobva ndaenda kumba ngandimire ngatimirire sevanhu as citizens not as politicians tichitungamirirwa zvekune mapoliticians asi tiri kutora simba kubva kumapoliticians tichirisa kuwanu kuti munhu umwe naumwe anyatsonzwisise kuti ndiye ane izwi rekupedzesera rinoita kuti ZANU PF ibve pachigaro saka shoko irorero riri kunyatsa kutambirika zvakanyanyisa chaizvo chaizvo zvekuti zvetingadedi kutaura zvimwe zvinogona kunge zviri kuitika kunana PDP kunana MDCT kumusoro uku hazvina zvezvinobatsira hazvishanduri pfungwa dzevanhu isusu tiri kuonesa vanhu uyezve chimwe chendoda kuti vateereri vazive ndechekuti sitiri rimwe boka remacitizens rinonzi Zimbabwe yadzoka tiri kuti vanhu mapoliticians ngavabatane we are advocating for a grand coalition zvekuti 7 mapolitical parties aya akabatana musuya hatisati tati zvaita tichiri kutoramba tichitongotaura bedzi kuti batanai rambai muchibatana ende iyoyo meseji yekuti kubatana iri kugamushirwa tasiyana manje tasiyana nemapoliticians ekuti munhu anoti handiendi pamusangano uyo nokuti ndoe bato rezvakati isusu tiri kuenda hatina bato rezvematongerwo enyika retinenge takamirira saka tiri kunyatsowana mukana wekusvika toti gogogoi pamba ndoyeti kuti door to door haisi yekufungidzirwa kuti kudii gogogoi tonzi svikai togara pasi
thank you the mukoma matsakare ndimbomubatai muromo ndimbotora mutereri before I go to Reverend Ubabu Hussein Spanda rambai muri parunhare mukoma wangu timbotora mutereri vagogode kusouth africa south africa iri kupisa nhasi mapina muchirongo amukoma gogode
ndinofara vazulu makadii
aiwa ndivangomo vazulu shamari yangu asi ndiri bho hangu
tinofara nechirongwa chamunoita asi mashoko angu anga ari okuda kukurudzira munhu wese unongonzi muzimbabwe kuti ngatinyoresei kuti tivhote kana tanyorosa kuvhota toenda nouwando hwedu tonovhota tobvapo ini ndaa ndichida kukumbirawo kunanamai makarau kuti vagadzirisevo nyaya yekuti diaspora voting izvi nokuti tinofanira kuvhotavo nekuti ini ndinonazi kuti panogona kutinetsa nechikonzero chekuti tinovhotera kumusha nechikonzero chekuti tikaona nyaya yatataura naye nezvayo nezuroyeya kuti mabhazi achaarigona asatendirwa kufamba manheru akufamba masikati zvinoreva kuti izvozvo ndeimwe nyaya inogona kuita kuti vanhu vashatirwe kuti urai ndopedza 2 days here ndiri muzhira yekuti ndiinde kunovhota saka zvinogona kungopedza futi nguva yakuvhota ndiri muzhira tida kunovhota saka isu tatikumbira kuno kudiaspora kuti vatipo mukana wekuvhota tiri kuno tovhota
hazvimboitiki izvo vagogode vakazvitaura very clear hurumende kuti hapana inonzi diaspora vote kana uri kudiaspora uchida kuvhota uchida kuvhota musarudzo zvinouya enda kuZimbabwe pachavhoro hachirongwa chekunyoresa unonyoresa uri ikoko uzodzokera zvekare kuZimbabwe kunovhota nezuva resarudzo saka moita izvozvo zvekuchemera kuti mubvumirwe kuvhota muri kudiaspora hazvibviri hurumende yakataura kudhara
zvaangofanana nekuti chero tikaenda tikanovhota ikoko tikatonyesa kuti vhote nguva yacho yekuvhota yasvika pane zvinhu zvakawanda zvinogona kudzivisa kuti munhu usvike nguva yacho sokungoti vanogona kuisa operation yekuti bhodha harikurosi kana kungononoka pabhodha paapa wosvika vanhu vavhota saka zvinozoreva kuti tinoti tina kutonge kuvhota tinononyoresa hongu tinoda kunonyoresa tinononyoresa
asindo
nyaya dzinogona kutikonesa idzodzo
aiwa tinotenda mukoma gogode asi don't be pessimistic pachavhuro achirongwa endai munonyoresa pachaitwa sarudzo endai zvekare munovhota ikoko don't be pessimistic handidi
kuinda ndotida kuinda chakutonovhota chako
okay aiwa tinotenda vagogode nekupinda muchirongwa chedu nhasi
orait tose ngatinde tinonyoresa kuti vhote nyika yedu inake
ndizvozvo thank you there that's Gogode calling us from South Africa in the words of George Jean Nathan bad officials are elected by good citizens who do not vote uGeorge Nathan wake wakhuluma kena ukuthi abakhokheli abavi bakhethwa izizalwane zamazwe izakhamizi ezingavotiyo ngakho nxa ungafuna ukukhetha abakhokheli ababi hamba uyebhalisa njalo uvote kukhetho oluzayo sithathe umlaleli njalo ngingakayi kureverend Spanda silo Ncube eBotswana kunjani mnumzana Ncube ye kunjani khona ngapho ba yindaba
kunzima kakhulu ngeke singadala sigijima ukuthi kubonke laba fanele betholethe lapha babona babulalana labantu lapha ematshwaleni lapha bahamba bekhwazane labantu
abafana betsholojo
e labowana abantu bakhona kunzima
bakhona elibabambileyo labona ukuthi ngabetsholojo Ncube kumbe uyacabangela
ngabantu esibaziyo isikhutha sibazi
yeba kithi into embi kakhulu leyo kodwa ngena ke singeneleke kuhlelo ngathini ngendaba yalamhlanje
lapha nje sikhuluma ngamavoti lapho abantu singayenza njani ukuze sikwanise ukuthi siyekhetha esibafunayo
yebo ba
uthupho mnengilalo idololwano lwama-opposition angana afuna ukusikheka mina lami bengikhulekele ukuthi abantu laba ngabo banjani ngabo bayabambana baze bayifika esimeni sokuthi balungise sikwanise ukulungise ilize sihlangene so uhlupho lwakhona kuthi kathesi thina sikhangela labo abaphumayo asikhangeli amakhanda amaphathi wona ukuthi aphatha njani laba abantu abasuka labo phansi ngathi ngafanisa ngendlela leyabo e-MPCC mina ngokwami ngase ngasola phambilini khonaphana ukukhethwa kwabo othamisa labana ukuthi sebengani sibe phezulu kwalaba abantu abavele bathi umakhufa wavele bengani ingu-vice president kanye sei kono kwana kuyaphambanisa kakhulu ngoba awungwe ukuthi usuke lomuntu kachana ivela kachana uthi sibone ukuthi lapha sekuhambe isikhathi esifuzo sidinga abanye abantu sukalisa ukulahla laba bantu ovele kade usuka labo kachana yikho kuzayenza abantu bavele kathesi sihambe namakhanda singamasekeli wendisi ukuthi singaba esiyakuyangani njengathi thina ebusini bemandebeleni yabona ungani bonke laba bantu ababakhetha babakhetha kuphela kuyukuthi kube ngumsikisha ukuthi amandebele azwe ukuthi silo muntu osimele laphasi kathesi nakusenza nje sokuyikho khona ukufana okukuzana u-P F kwabompho kwabaphongobekwa kuphela kusesi zathini zathi lathi amandebele silani silabameli bevele bengalalangeke so khonokhwana abakunanzeleli bakudingisise ukuthi okufuke intshinje yaze yabahitha ikwini
asitshe khonapho mnumzana Ncube isikhathi sesambile sigqibe uhlelo lapha kodwa hhayi siwuzwile umbiko wakho baba siyabonga Uncube ubesitshayela-ke ucingo kwele Botswana uyakhala ngamatsholotsho ngabafana betsholotsho ukuthi bayamotsha kwele Botswana ngale badala yonke inyakanyaka bayaganga nguncubeke lo eseBotswana it's 4 minutes before the top of the hour so let's wrap things up back to you Reverend Spanda and you have I would say 1.5 minutes before I give it to Machakaire to close. Zek has not said yet when it will commence the voter registration process. And there is a feeling among many people that they are running behind schedule. What's your take?
Yeah, well, I think time is of essence. But what is important will be that they must get all the necessary kits that are needed in terms of the numbers. And also, I'm made to understand that even if they close the days that they would have taken going out in each province, they will still give time for people who come and register afterwards. So I think what is key is let everyone go out there so that we flood the whole place with people wanting to register. And if need be, let us prove that they need more days, more weeks, in order for them to register all of us. But let's go out in our numbers, and we'll urge every church leader to pass on this gospel, this message, to their congregants.
Thank you there, Mfundisi Siyabonga. Mkoma Machakaire, can you wrap it up for us? You have 1 minute. What's your last word?
Ya tiri kuti maZimbabweans ande tinovota ande tonyoresa kuvota ande tinovota tichibvisa ZANU-PF uye yambiro ndiruda kupa kuma politicians ndekuti 2018 election is not about personalities, it's not about fulfilling my personal egos. Inyaya yekusunungura wana weZimbabwe ari kutambudzika saka tichadi campaigner chiro ani zvaka anenge achida kurwisana nekubva kwaMugabe zvakasimba semacitizens eZimbabwe saka ngatibatanei tikabatana tinokunda tonyoresa kuvhota tondovhota tochengetedza vhoti yedu topinda muZimbabwe itsva
Zimbabwe yadzoka that's Itai Machakaire there of the organization Zimbabwe yadzoka. Tinotenda mkoma wangu. You also heard from Reverend Useni Spanda of the Christian Alliance, as well as from Maureen Kademaunga, coordinator of the organization Women for Women Zimbabwe. And again, I'd like to end the show with the words of American editor, revered editor George Jean Nathan, and to paraphrase, who once said that bad leaders are elected by good citizens who do not vote. Guchoge u George Jean uti yena abakhokhela babi bakhethwa nga ma citizens amahle angavotiyo hanzi naba George Jean Nathan. va tungamiri va sina maturo kana kuti vakashata vari kusarudzwa nema citizens asinga voti. So let that not happen with us, Zimbabwe. It's a good night from me tonight. I'm your host, Tungamili Nkomo. Let's meet again next Tuesday. Good night.